A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk, the Diaspora Forum, this Wednesday, April the 13th, 2022. Tonight, we're going to be looking at the United States, and we'll also take a look at the war between Ukraine and Russia. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
Yes, and I'm Chris Gande, and just like Marvela said, we are going to be touching on various topics in tonight's bulletin. And, of course, top amongst those stories is the heavy rains and floods that battered the eastern coast of South Africa, killing, now it's suspected that there are more than 250 people who have lost their lives. And we are also going to be going down to New York, where we are going to talk about the situation there following the shooting yesterday in a New York subway. We are also going to touch on the issues in the Ukraine, where there is heavy fighting there. Marvelous.
As we were saying, Chris, tonight we really have a lot of issues that we're going to be covering, and we'll be bringing in some guests that will weigh in on some of those issues. And also we'll be looking at some of the work that is being done by diaspora to try and also help those back home. But as you say, the South Africa at the moment seems that the scale seems to be tilted to them, because we've seen that, as you say, that there is flooding in Durban currently, and also we've seen a lot of xenophobic attacks on Zimbabweans coming from South Africa, where a Zimbabwean lost his life, and the family is looking at sending him home for burial. So we'll be talking and hearing from his relatives regarding what the situation is. But there on the screen, we are seeing the situation in Durban, and speaking to some Zimbabweans that are also from Durban, they were saying there may be a few Zimbabwean families that also lost their lives because, you know, natural disasters, they do not choose which nationality they will be on. So those are some of the issues, and we will be trying to hear from South Africa itself to see if there were any Zimbabweans that were impacted by this flooding. Over to you, Chris.
Yes, Marvelous. Siya divana zihlobo kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum, lapho ke esixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sikhangela ke impilo yazo ukuthi zikhathazwa yini, ukuthi ziyaphumelela yini lapho lokho ezaba zikuzama lokunye okunjalo. Kodwa ke okumqoka ke lamhlanje sikhangela izulu lesikhukhula eline Durban kwele South Africa, esigabeni seKwaZulu Natal, sizwa kuthiwa sokufe abantu abedlula bona 250. Sikhuluma nje, siyazi ukuthi izulu leli line kakhulu khona le eDurban, kodwa kwezinye indawo ezifana labo Gauteng, obo Johannesburg, hayi linile, kodwa ke alifani laleli eline Durban. Sizakhangela ke lo daba locuku okuthiwa lwenziwa izizalwane kwele South Africa zisithi zona izizalwane zeZimbabwe kazixotshwe kulelo lizwe. Sizaphatha ke udaba lolo, silabo abahlonitshwa esibanxusileyo ukuthi basiphathise ke ukuxoxa indaba zona lezi. Sikhangela ke lokuthi ke kwenzakaleni konale eNew York, edolobheni leNew York esizwa kuthiwa khona kulomuntu obehlomile ngompopo ongene esitimeleni wadubula abantu, balimala abantu ke abedlula bona 10. Sikhuluma nje balimele kakhulu, kodwa bakhona njalo abanye abangu 8 labo abalimeleyo. Abangu 10 ngabadujulwe inhlamvu zangena sibili emzimbeni, labo abanye abangu 8 ngabalimele sekuphithizela befuna ukubaleka ukuthi baye phela ke ngesikhathi lapho undoda lo obehlomile ngumuntu osekhula khulile ngokuzwa kwethu kuthiwa ngumuntu oleminyaka yona engu-62 osebonakele njalo ngonsundu. Uyadingakala, kakwabonakala ukuthi ungaphi, kodwa kuthiwa ke asebelakho kathesi ubufakazi obukhona, kuthiwa khona ubonakale engena ke esitimeleni lesi ethwele isikhwama sakhe esincane wase njalo ebusweni kuthiwa ubezivalile nge-gas mask. Ngokutsho kwamapholisa bathi bona uthe i-gas mask le ibingeyokuzivikela ngoba ubesazi yena ukuthi ukhona lokhu aza kudubula okuphume intuthu kwahlitsha abanye. Yes, Marvelous, are you still there?
Nasi tinokuchingamidza ipachirongwa chedu apo tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika uyezve tichitarisa zviri kuitika kudiaspora pachirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kweSouth Africa. Nasi tichange tiri kutarisa isu pamusoro penyaya yatiri kuona iri kubuda iyo nyanya kunyika yeSouth Africa. Uko tiri kuona kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakawanikwa chichipiswa vaElvis Nyati avo vari kutarisirwa kunoradzikwa kumusha. Uyezve pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanikwa izvo zvichirohwa zvakaipisisa kuWestern Cape vakawanikwa ivo pari zvino vari kutoti aiwa vakuda kudzokera kumusha. Saka takaita hurukuro naVaEmmanuel Zinja vanga vari kutaura ivo kuti vakarohwa zvakaipisisa uyezve pari zvino havasisina basa saka vakutoti ivo vakuda kudzokera kumusha. Vanga vari kuwanikwa ivo vachitsvaga rutsigiro kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose nekuti vari kuti basa ravanga vari kuita rekutema huni rapwa pari zvino uyezve havana mari yekuti vadzokere kumusha. Tichange tichitarisa zvakare zviri kuitika kunzvimbo yeDurban uko tinonzwa kuti kune mafashamu emvura akawanikwa iwo. Tiri kuona pane vanyora mucomment section mukanya vari kutaura ivo kuti there are more Zimbabweans who died in the flood in KwaZulu Natal. Saka ndo zvatichange tiri kutarisa zvakare. Tichitarisa zvakare zvatakaona zvichiitika muguta reNew York iko kuno kuAmerica apo takaona mumwe wemuno muAmerica achiwanikwa iye achinzi pari zvino akawanikwa achiuraya vamwe vanhu vanga vari munzvimbo vanga vari ivo mutrain yatingati iyo metro train vachienda kumabasa vakawanikwa vanhu vachipfurwa vakawanikwa vamwe vachirasikirwa neupenyu uyezve vamwe vakawanikwawo vachikuvara zvakaipisisa. Tichange tiri kutarisa zvakare nyaya yehondo yemuukraine iri pari zvino tichiona kuti Russia pari zvino iri kuramba yakadzvanya panyaya yehondo iyi yemuukraine. Ndo zvimwe zviri kuitika saka tichange tiri kutarisa isu kuti zvakamira sei panguva ino pamusoro penyaya iyoyo uyezve kuti zvii zviri kuitikwawo nezvizvarwa zveZimbabwe hazviri pasi rose pakuedza kuona kuti vangabatsire sei vanhu vari kumusha. Saka tichange tiine vanyarikani vedu vachange variipo pano vachikurukura nesu tichionesana kuti zvakamira sei. Regai titange nekuchingamidza profesa muzvinafundo Elliot Makota. Tinokuchingamidza iyi pano pachirongwa chedu.
Mazvita kuva neni zvekare. Ndinotenda vateereri vanotitsigira, tichikumbira kuti mudanane muwande mugokurudzirana kuteerera zvirongwa zvedu.
Ehe, tiri panyaya iyoyo tinoona imo muno muAmerica takaona kuine njodzi yakaitika kuNew York matingati muchiteshi chetrain. Imi semunhu anogara muno muAmerica makaona sei izvi?
Ndakaona kuti nyaya iyi haisi tsva iro muno muAmerica, muna vanhu vanofurana nguva nenguva, asi zvisiri zvinhu zvakanaka. Zvinhu zviri kutoenderera mberi zvokufurana gore negore. Tinonzwa kuti manhamba acho angava kuNew York kana guta ripi zvaro rinogara vanhu muno muAmerica, zuva nezuva uchiisa news unowa kuti vanhu vafurana apa, vanhu vafurana apa, nenyaya dzokuti pfuti muno muAmerica munhu unogona kuva nepfuti cherasina bvumidzi kuva nepfuti. Kune pfuti dzinenge dzichitengeswa patingati pablack market paya, dzimwe pfuti dzinotengeswa dziri zvipisipisi dzisina maid namba wokuti pazozobatanidzwa dzinoonekwa kuti dzatengwa kupi navamwe vanogadzirawo pfuti dzavo. Saka mutemo iwoyo wakaiswa kubva patanga kusununguka America, bumbiro romutemo rinenge rine kubvumira vanhu kuti vave nepfuti, zvichibvira izvo pakuti nguva iyoyo kwakanga kuine hondo yakare. Saka mutemo uyu kuti ubviswe panotoda makakatanwa makuru chaizvo kuvanhu vehurumende kuti zvivhoterwe, asi ndoona sokuti panoda dzidziso yakanyanyi sachezo kuvagari vemuAmerica kuti hongu mutemo uripo hongu mutemo hausi kuzogadzirwa nokukasira plus nyange ukagadzirwa sokukasira kuzotora pfuti dzacho kuvanhu dzimwe dziri illegal dzisingazikamu dzakatengwa kupi zvinenge zvinotinetsei vanhu ngavadzidziswe kushandisa pfuti kana vainadzo kuti pfuti dzinoshandiswa sei handi dzokuti unoenda wodofura mumwe munhu iwotiza zvinotidzosera shure izvozvo savanhu vadenge vachifanira kutoprotektana pamusoro pokuvhimana tichiurayana.
Tinoona zvakare kuti munhu ari kutarisirwa iye ari kufungidzirwa kuti ndiye akafura vanhu munhu wechitema uyezve abva zera. Izvi munoona zvichizofamba sei takanangana nemararamiro anoita vatema imomo muAmerica?
Ndinoona zviri zvinhu zvinogona kuti vamwe vanenge vakarasika vanogona kunge vakutotarisira vanhu vatema pasi kuti ndivo vakaita zvekufurana, asi handi vatema chete, vanotonyanyisa kuita aiwa anonzi mamass shooting, ndiwo anenge afurwa vanhu vanodarika vatatu zvichikwira vakafa, vanenge vachitova vasiri vatema. Dambudziko iri handiro kuvatema chete, idambudziko rekuvanhu vose vangava varungu kunyanya nokuti ndo vakawanda kwozoitawo vatema. Saka kana tichitarisa dambudziko iri, ini zvangu nokukurudzira kwandinoita vanhu, handidi kuti ndiritarise kana kuti vanhu varitarise vachiti idambudziko riri kuvatema, vatema havachagwaniki kugarika navo, kana kuti idambudziko rokuvarungu. Aiwa, idambudziko redu muno, nyangwe tisiri zvizvarwa zvomuAmerica, idambudziko raizvo zvizvarwa zvomuAmerica, idambudziko zvekare repasi rose, nokuti munhu hapana nyika ingararama iri yoga isina zvimwe zvinhu zvainowanawo kune dzimwe nyika. Saka ngatibatsirane, ingava minamato kune dzimwe nyika, ingava kuti dzimwe nyika dzisatevedzeravo zvinoita vamwe vokuAmerica. Asi ndinokurudzira zvekare vanhu kuti kuhama dzedu dzatiinadzo kune dambudziko guru ratinototarisira pasi, kungava kuna ana Zimbabwe ratingati isu remental health rokupenga. Unoku kuAmerica vanotorisimbidzira chaizvo, hurumende ichitoisa mari nezvirongwa zvakawanda, nokuti nematambudziko anoinda vanhu anosanganisira ana COVID aya zvinoita kuti zvinoita kuti mumwe munhu avhirikike pfungwa dzake iye aine pfuti, asi ndisingati uyu wakazviita ndiwo zvaanga ari. Aiwa, asi idambudziko ratiinaro rakaiwandisa chaizvo, rinozoita kuti vamwe vabude vandofura vanhu zvakawanda. Ngatisatarisira vanhu vane zvirwere zvepfungwa pasi. Zvekare ngatizame kuona kuti uyu kwaakuenda uku ndofunga pfungwa dzake hadzisina kunatsoumira zvakanaka. Ngatitsvage zvirongwa zvokuti andobatsirika. Tigare kuresa chaizvo namadrugs ayaya, ndiwo anozoita kuti pfungwa dzivhiringike. Uyu munhu hatizivi kuti chii chaachamubata, asi unoratidza sekuti munhu waitoziva zvaanoita. Asi chikuru chandinonatsokuziva ndechokuti munhu wanga akatsamwa, nokuti haungaiti izvozvo uri munhu unofara. Munhu wanga akatsamwa, akatsamwira vanhu kana kuti achida kubira vanhu, zvinova zvinhu zvatisingakurudziri pasi rose kuti chitore chomunhu, kana chinotosanganisira upenyu hwomunhu hakutarisirwi kuti hutorwe zvachose.
Tombobuda muno muAmerica toenda kuSouth Africa, tinoona kune dambudziko remvura mupengo riri kuDurban. Pamusoro pezvo pane chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati vakawanikwa ivo vachishungurudzwa, vakapiswa uyezve vakashaya nezvizvarwa zveimomo muSouth Africa vanga vari kuti ivo vanhu vari kutora mabasa. Munoona sei zviri kuitika muSouth Africa izvi?
Zviri kuitika muSouth Africa zvinonyanyorwadza chaizvo, nokuchinonyanya kuti zvinyanyorwadzisisa ndechekuti handi dambudziko dzva ravanyati rokurorwa navamwe vanhu vari kurorwa nokuurawa kuZimbabwe. Handi dambudziko dzva chaizvo kuSouth Africa, idambudziko ragara ririko, idambudziko zvekare richaramba ririko kuSouth Africa. Ndichizvitarisa ndinokurudzira maSouth African kuti ngavave nomwoyo wokuchengetana, ngavave nomwoyo wokuti nyange tichitsiurana savanhu, tinoziva kuti tinokanganisirana, tinoziva kuti pamanews angava eTV eredhiyo tinowa pamwe kuchinyanya kuwanza kuti maZimbabweni vaba pakati, maZimbabweni vaita zvakati. Aiwa, hapana nyika isina vanhu vayo vanoita izvozvo. Handi wese munhu unenge achiita zvakashata, zvekare hapana kuti munhu unenge aita zvakashata waakudhizevha kuurawa. Aiwa, kwatiri isu maZimbabwe, tingava tiri kuSouth Africa kunyanya kana kunyika dzatiri, ngatizive kuti tiri vashanyi tikurudzirane kuti kana uri mushanyi mbambo munhu unokurudzirwa kunge uchiita munhu kwaye tinogona kukundikana nenhamo dzokuti taita zvakataba asi kuti hazvitarisirwi izvozvo zvekare situation yekusouth africa ndichinatsokutaurira hama neshamwari dzangu dziriko yakaipa situation yekusouth africa ngativone kuti kana pane zvimwe zvatinokwanisa kuita kumusha kwedu kuzimbabwe tidzokere kumusha kwedu kuzimbabwe kana tiona tisiri sefi nokuti matakazha kare haanyararidzi mwana mamiriro anenge akaita zvinhu ike zvino izvi tinechiona kwazviri kuenda ngatizame kuita zvimwe zvirongwa isu ana mabasa kusouth africa kana kunyika dzakasiyana siyana ngatiite zvimwe zvirongwa zvokuzimbabwe zvinoita kuti zvikriete mabasa tidadewo nenyika yedu tigozoonawo masouth african kana vakuuya kunyika kwedu kuzoshanda kana kushanya hativarovi aiwa tinovanyadzisa nokuvabata zvakanaka saka zviri kuitika kusouth africa zvinoda mazimbabweni kuti tishandire pamwe masouth african zvekare kuti vanzure vanhu tsitsi nokuti vari kutoshanda mazimbabweni kusumudzira upfumi hwesouth africa zvakanyanyisa vasati vasumudzira upfumi hwezimbabwe kana ndichitarisa panyaya yemvura yokusouth africa idambudziko zvekare ragara riri kwete kusouth africa chete asi kuti pasi rese ratinotiisira rekuchinja kwekunze inonzi climate change iyai vanhu ngavagadzirire zvakawanda zvicharamba zvichitouya nokuti pasi rino rinenge riri kunyanyo kupisa chaizvo mukupisa imomo ndo munozoita kuti kuuye mvura yakawanda kana kuri kuno kunana america inotouya ine mhepo maharikeni aya matonedho aya aya saka zvatinoona mvura yakaita sezvairi kusouth africa izvozvo hatidizve kuzobatwazve mumaarea iwayo nemvura nokuti icharamba ichingouya kana gatichitokwanisa kushandisa mvura yacho kuya kunzi kuharvesta mvura iyoyo neimwe nzira kana tichikwanisa kuvaka madhamu kana kutsvaga mamwe makondena akaita kana kutodarika majojo tenga aya totora mvura iyoyo toiviga tozoishandisazve kana kwapisa zvinhu zvakaita saizvozvo tokurudzira vana vadoko vari kukura kuti ngavatsvake masolution eclimate change nokuti climate change icharamba ichingovako mafashano emvura achingovako tingachema zvedu tikanyararidzana tikadini asi dambudziko iri rinotoda vanhu vane njere dzakapinza kunyanya vechidoko vakwanise kutora advantage yemvura yakawanda iyoyo nokuvaka dzimba dzokuti pamwe hadzikukurwi kana kuti dzinenge dzisiri kunoenda mvura ikoko
tikunzwa.
Yes, marvelous. Thank you so much. I don't know, there's something wrong with your microphone. We're still discussing the issue of the diaspora, those who have just joined us. My name is Chris Gande, and we, of course, are discussing the issue in South Africa. It's a two-way system. We have the xenophobia against Zimbabweans in South Africa, and we also are looking at the floods that have devastated South Africa. We have our guests, of course, who are lined up. Marvelous, can you please...
The consulate came at Deep Sloot together with Zoro Rokumlani, and Zoro Rokumlani offered to cover all the costs of the funeral. So we agreed with them. Yesterday we met, we went there at their office at Randburg. We started the first step, which means we continue tomorrow. So they said that tomorrow they will give us, if they will be able to take the body tomorrow, then they will give us 3 days, meaning that maybe on Thursday we will be taking the body to home in Zim. So we're still asking for more assistance if people can help, and even maybe companies. It looks like this thing has touched a lot of people in all the parts of the world, in here in South Africa, in Zimbabwe, in other neighboring countries. People are so touched to the extent that they are willing to go to accompany the body when it's being repatriated to them. So if we can get maybe buses to transport people, because a lot of people are not working, maybe if we can get a bus or buses, a lot of people will be willing to go and see while their brother is being laid to rest.
Oh, thank you so much. That was a relative of the late Elvis Nyati, who was killed in South Africa. Numzana, ndini nyakwamukela kuhle.
Thank you, Wawakande, Dinja, Lavalali, la Maya, my panelists.
Hayi siyabonga siyathemba baphilile kahle. Mnumzana use New York wena usedolobheni le New York. Ungasitshela ngesehlakalo esenzakale izolo sizwa kuthiwa kube lokudutshulwa kwabantu esitimeleni.
Yebo kunjalo kube khona isikliwi esiyathakha abantu ma train. Ngompopo. I think into check ekuseni bekungabi lo muntu obhubhileyo from ama injuries akhona kodwa kube yinto embi ngoba abantu bebesesitimeleni nje bezirelaxile nje umuntu wawuya lo mbhobho waqala wafaka i-smoke kwenza ukuthi abantu bengamboni ngoba abantu bengabonani waseqala nje ukudubula kodwa uNkulunkulu usizile ngoba ukhanya umbhobho wakhe use wajema njalo bekhanya belokunye okunjengamabhombu lanilani ama-explosive items but ukhanya ngani naye kusizike nje ukuthi engaphumeleli ngaleyi into ade efuna uyenza.
Hayi silusizi kakhulu. Ye siyazi ukuthi bana njengomuntu ozalwa ke eZimbabwe uyalandela okwenzakalayo kule ndaba kamnumzana Elvis Nyathi otshisiweyo otshaywe kakhulu watshiswe Deep Throat kwele South Africa. Wena ukuzwe njani khona lokhu njalo ukuphatha njani?
Into embi leyo uyabona even uMangoyi kumbe ngithinja ngiyinkukhu ngokwayo akubulalwa ngokuthi bekufakwe emlilweni. Umlilo yinko umlilo uNkulunkulu wawo wathi igehene ebuyayo uzasebenzisa umlilo. Umlilo asonto yokuthi umuntu afe ngayo. Ikakhulu nxa uthi uyabheka uNyathi ekhanya ube ngumuntu nje obe innocent ufele amafufu abanye abantu. Yebo siyazi ukuthi amaZimbabwe la akhona amaningi ayezinto ezinto eSouth Africa kodwa kumele isandla somthetho abantu abanjalo asibangenele. Nxa silabafowethu esibaziyo abagangileyo kumele sitshele amapholisi ebathatha. Kodwa nxa ukuthi umuntu njengo-Elvis sezaphonga ubhubha nje kabuhlungu kangaka njalo ebe ngumuntu nje ade ezisebenzela ifamily neni adingangeni into eziningi kubuhlungu kakhulu njalo ngiyaxwayisa abafowethu abaningi abase-South Africa ukuthi hhayi asanzeleleni.
Problem iyalahla ayisebenzi kahle ngiyaxolisa kakhulu.
Hayi hayi siyayazi i-network ukuthi iyabheda. Ungathini wena ngendaba le esegudwini?
Ngazi ngaqala ngaka-Elvis e-distribute le kumbe.
Yeah, qala nga.
Liyana into ezakalaphana yaba yinto embi kakhulu sikhangela ukuthi umuntu uma ebulawa ngendlela enjengaleyana hayi kutshengisa ukungahloniphi impilo yomuntu and ayisiko kwakuqala. Ngezenophobia ka-2008 bakwenza lokhana bakushisa abantu bakulezi zizalwane zeMozambique abazishisa abazidala leyo ndlela. Kwaze kuya enye ngibona ngika-2016-17 or 18 khonapha ngisazwisisi kahle kwaba yisehlakalo futhi esifanayo. Into embi siyakwazi indawo ye-Deep Throat ilobugebenga and kulaba abantu bakithi abaningi kulobugebenga ababenzayo bhale Deep Throat Alexander neThembisa lakwezinye indawo eziround Joburg. Kodwa-ke sibe sikhalele ukuthi thina ma izigebenga zikhona ngako kuthiwa kusebenza isandla somthetho babotshwe bavalelwe bagwetshwe labo bani kulokuthi umuntu abulawa ngaleyo ndlela and u-Elvis masilandela imbali yakhe kulaba abamaziyo ngumuntu wayezisebenzela kube umgarden boy noma endlini yakhe ma babefika wathola kulama-flowers phandle ube umgarden boy ezisebenzela ukuze ubone kuze sibone ukuthi lezi yizigebenga bafika bathiwa ngikhona bafuna imali R300 unkosikazi wakhupha R50 wathi yimali enginayo wathi okay manje ma kunjalo sesihamba naye. So into embi abayenzayo kakhulu asiyikhuthaza into enjengalana imbi kakhulu umthetho kumele usisebenze labantu bakithi sibacela sibakhuthaza ukuthi hayi ubugebenga abubhadala asibuyekeni ngoba sifaka cina sifaka abantu abangelamacala abangazilutho engozini.
Hayi kwezwakala. Wena Mnumzana Ntini uthini wena ngalokhu esikuzwayo kukhulunywa ngabanye ukuthi hayi ubugebenga lo mpofu uyakutsho lapho ukuthi Abe Zimbabwe labo, baduma ukuthi bagcina labo besiba izigebengu kwesinye isikhathi. Kusini na
ugebengu vele bukhona ebantwini bakithi eZimbabwe ababakanti. And ngabantu esikhathini esingabaziwayo abaphila labantu khonaphana kibo hilo langa. Kanxa uzabona umfowenu umudade wenu umbo isihlobo sakho sidrive imoto enzima kodwa singasebenzi kumbe ekhaya umuntu uyakha ule mali kodwa wasingasebenzi uthi imali leyo uyithatha. So izikhili zikhona ezivele ekhaya lokho singeza kubalekela kodwa kumele umthetho kube yiwo odila labantu abanjalo. Yingakho bengikhuthaza ukuthi abantu bakithi nxa umazi umuntu kumbe ngufowenu kumbe ngudadewenu owonayo zama ukumkhuza utatshale ndaba leyo kumbe nxa usehlula hhayi kumele ahanje isemapholiseni okwenzela ukuthi laye mhlawumbe ejele engagcineka ngoba bazambulala ngelila. Ngombono wami hhayi ubuklibi ukhona obuvela ekhaya kodwa ayisukuthi ubuklibi lo obuvela ebantwini bekhaya bodwa. Siyazi ukuthi phalesa ukuthi amaZimbabwe maZimbabwe maZimbabwe kodwa siyake sibone amathota avenye evanjwa esesiye eMozambique langaphi langaphi. So ukuthi nje iZimbabwe khathesi angikwazi ukuthi kumbe yi-politics between i-ANC leZANU-PF abantu akukhona abangasazwanani kuhle yinkho ubona iZimbabwe songani kuthiwa isifakwa phambilini nxa kukhulunywa ngama-foreigners. Siyazi ukuthi ama-Nigerian ajala uku-accuse wanya into zama-drugs but ukuthule akukhulunywa ngamaZimbabwe kuphela.
Manje kodwa ubona ungani into engalungiseka yini kumbe vele hhayi into yamaZimbabweans abayisigebengu labo khona le South Africa?
Kunzima ukulungisa into enjalo ngoba khona eSouth Africa lapho ababalekela khona abantwana imisebenzi kayisekho isishoda. So nxa uthi umuntu ezafika eSouth Africa engasatholi indlela yokuthi enze imali abaningi bazawenza njalo. Kodwa ngiyazi ukuthi you know ngizakhuluma lokhu mhlawumbe ngizaphambanisa but ngakhangela abantu abaningi abavela ekhaya abatshaya imbhobho amaningi. Abaningi ama-former abantu be-army abesipholiseni abantu aba-trained very well ngento zembhobho. So ungabona kuthiwa i-cash transit truck ibanjwe kwathi ngibathini ngakhangela abantu abanjalo abaningi bakhona ngabantu abadizetha ku-army badizetha esipholiseni. So kunzima sikilo nto wakhona ukuthi i-South Africa ivumele ubuqili obungawo senzakalo kodwa like njengoba ngitshilo phambilini la ma-South African are involved.
You are muted. We can't even hear you. I think we have a problem. Hello, can you hear me? Reverend? Hello, Reverend? I think we have a problem there. We are in Zambo.
Yeah, what's up, Baba?
Okay. Yeah, nxa usuphendukile asibambeke leyana eyezulu esizulu lesikhukhula isizwa kuthiwa sokufe abantu abedlula bona 250.
Yeah, kubuhlungu esikubona kusedebheni ngalo kwamanje ngoba nxa sikhuluma abantu abayi 259 okwamanje and kusesele izindlu ezinye ngiyabona khona ngama 6 abasazama ukuthi bagebhe abacabanga ukuthi ezinye imuli zilokhu eziphakathi basadinga imitshina akungeneki ludaka kutho ukuthi nambe ezaphuma laphana izokwesabisa ezokwethusa kunzima into ezakala edebheni and into esuke yethusa abantu ukuthi izulu angikhona lokhu libuya njalo abazomuma womkhathi bathi kungenzakala liqinise nge-weekend. So lokhana sokusethusa abantu abaningi thini izwe lonke ngoba lakhona apha e-Gauteng e-Eastern Cape le Western Cape ne Free State ne North West bakacabangela ukuthi nge weekend ngoba lezi zwele likhulu kakhulu. So kasisakwazi okwenzakalayo ngoba masifika sifika isibona sibheka ipicture evele Durban ayinhle iyethusa ngiqiniso kunzima ngale kunzima kakhulu.
Yes, ke sabona abanye abavele eZimbabwe bengani bayakujabulela okwenzakalayo kwele esigabeni se KwaZulu Natal. Wena ukubone njani khona?
Yebo baba ngubonile kodwa ayisiyo into ehle la noma umuntu lingazwani kanjani kule kulokuxabana phakathi wenu asiso akubi kuhle ukuthi umuntu mayesolele uhlupho njengalolo ujabule ayisiyo into enhle kumele abantu bazikhuze ngamthe jabula kangendlini nakajabule yedwa bazikhuze bahlole impilo yabantu ngoba impilo yabantu lelahlekayo ngaphezu kwalokho kulaba bantu bona bezibhabha abakhona le Durban esizwa kuthiwa bangabe bengene kuleyo ngozi ngoba abantu bezibhabha bagcwele ilizwe lonke ingozi enkulu ehlela abantu beSouth Africa abazibhabha batholakale khona so ayisiyo into enhle ukuthi abantu bajabulele ukuthi abantu sebeyolela udubulo njengalolu impefumulo yabantu singabantu sonke masithatha inzondo esiyithatha kwabanye abantu ngendlela abasizonda ngayo thina sithi silathi sifuma ngaleyo ndlela ake kusisize ngalutho impilo le sikhuluma ngayo ngabantu abalahlekelwa impilo laba akumelanga abantu bezinto njengaleyo ubuhlungu lokho kusedebhe
Mm-hmm. So singathi hlafu ngesilungu the same question we have seen on social media Mr. Mpofu some people are seemingly rejoicing about what's happening in KwaZulu-Natal. What have you to say about that?
I think it's a very bad thing. People must not do that kind of thing. We don't have to celebrate the if people are in this kind of trouble. We are talking about the hundreds of lives being lost in Japan. And for someone to celebrate and rejoice, it shows a lack of respect, lack of understanding. We are talking about human life. People are dying. People are not. They don't have shelter. They don't have food. They don't have anywhere to go. They have got nothing. I saw some people moving on barefoot, which is a sign that everything was washed away by water. So I think as human beings, we must have that sympathy when one of us finds himself or herself in this kind of situation. It's a bad thing for anyone to celebrate or rejoice when some people are in this trouble. We saw some people, we saw the situation similar to this one when this guy, Zimbabwean guy was killed in a deep slot last week. Or some people were celebrating, which I think is very, very bad, it's very wrong. We need to behave like people, like human beings.
Mm-hmm. Thank you so much, Marvelous. I hope you can hear you now.
I don't think, I'm not sure what the issue is with my mic. So if you can't hear me now, then we're going to have to carry on. Can you hear me?
Yes, we can. Now I can hear.
Okay, thank you. Vamatsocha muri kunzwa zvekutaurwa nevamwe vanyarikani vedu kuti tinoona vamwe vanhu vari kuwanikwa vachifara kana pane zvakaitika zvisina kumira zvakanaka munoona sei izvi
ndinoona sokuti kusahwisisa kunoita vanhu nokuti handizivi kuti chirudzii kana kuti pane imwe nyika here pasi rino rose inoita zviri kuitwa muSouth Africa handisati ndambowa xenophobia kune imwe nyika pasi rino rose saka kuti tipemberere mumwe munhu achitambura kana kupemberera kufa kwomumwe munhu aiwa hazvifaniri kunge zvichidero but meseji yangu kumaZimbabwe ndeyekuti ngati kunyanya vari muSouth Africa ngatizive kuti shuwa muSouth Africa zvinenge hatisi kudiwa tiri kuvengwa tingange zvedu tichisekerwa navamwe vanhu apo neapo asi tofanira kuziva kuti tiri kugara navamwe vanhu vanotongoti maZimbabwe chete ngabude saka ngatizvidzivirire nenzira dzakawanda wanda dzatinokwanisa kuita chikuru kuru chokuzvidzivirira kunge tichikurudzirana kuita zvakanaka zvinoyemurika ndisingati maZimbabwe anoita zvakaipa aiwa handina evidence iyoyo asi kuti maSouth African anenge ari kungovanda nokuti maZimbabwe hachamadi maZimbabwe anoita zvakati maZimbabwe anotitorera mabasa ivo vasina kudzidzira mabasa acho saka mukusadzidza ikoko ndo matinozoonawo vamwe vanhu vachipemberera kutambudzika kwomumwe munhu asi handizvinhu zvetingati isu samaAfrican tinoonekwa tichizviita izvozvo zvekare pasi rino rose kana maSouth African akangodzidza chete kuti hapana kana imwe nyika pasi rino rose yatatitambonzwa inoita zvaana xenophobia izvozvo vanoda kuzviita vanaani pasi panapa havachazowiwo here kuZimbabwe nguva yehondo vakava vasinavo here kuvanda kuZimbabwe tikavabata zvakanaka ramangwana harina unoziva kuti zvichanakira kupi zvinogona kunakira kuZimbabwe vana vavo kana ivo vakazovandawo kuSouth Africa saka isusa ma Zimbabwe ndani kwa nise kudzidzisa wa ma South Africa na hariko kupama na kuzidzisa kutishua mnyika muno mu atinya yikudiwa saka tova na magariro api zatika ya yikudiwa nukuti kuziwa zatiri pamwe chete nukuziwa mavonero watine ituwa na mamwe vani ndio zinozo eto tinge tina magariro kana kwa kuziwa togara taka wanda papi tuzokera kumpa ere kana togara muno tigari sana sei na wangu mnyika ya momo.
Maybe if you can say the same thing in English, that what's your view, especially when we look at the situation in South Africa? We've seen some people rejoicing about the floods in Durban, saying maybe it's a curse, it's an omen, the floods in KwaZulu-Natal. Is it okay? So,
yeah, that's your mic just went off, maybe, hopefully, you know. Okay. My view is that, you know, it's bad, you know, with every word I can think of, and I can actually say, you know, such type of behavior really belongs to a dictionary of opposites, because it's just evil to celebrate someone else suffering, and it's not, you know, the rain that is in South Africa, it's not any sign at all that Zimbabweans must go home. Absolutely not. That's, you know, lack of education, ignorance, you know, at its highest level. To do that. And I want South Africans to look into themselves and compare them to any country in the whole world, whether they have had any country that has xenophobia. And also to look at, you know, Zimbabweans as, you know, brothers and sisters. We may, you know, do bad things here and there, but, you know, they also do the same in their own country. And the solution is not to kill anybody. A solution is not to chase anybody. A solution is not to celebrate when somebody is suffering, because nobody knows about tomorrow. Okay. Tomorrow it may be Zimbabwe prospering and South Africans definitely will flow to Zimbabwe. Are we going to do that to them? Absolutely not. But if, you know, they are behaving worse than any other country in the whole world, killing foreigners, targeting people simply because, you know, they are not South Africans, that's absolutely not good. And for us as Zimbabweans as well, we know we are in a country where we are not liked. We know, you know, we are in danger. Let's try to come up with ways of staying safe in South Africa. It may be maybe educating South Africans who are close to us to support us, or it may be going back home, or it may be to form our, you know, communities and our own, you know, social police officers, so that we can defend ourselves and continue to prosper in South Africa, and also not forgetting home.
Mm-hmm. And also, there is a short video of a Zimbabwean who was actually injured in Western Cape, and he's appealing for assistance to go back to Zimbabwe because he says he cannot work anymore. He was just doing a peace job in Western Cape, and this is. So they were seeing a situation that happened in Western Cape. And I spoke to this gentleman yesterday, and he was saying that at the moment he doesn't have any funds to travel back to Zimbabwe, but he would like. He's got no employment in South Africa. So these are some of the issues that we're seeing on the ground. What's your comment?
My comment is that we have to help each other. We have to help, you know, not only him, but everybody who wants to go home. And if they can communication of fundraising, you know, that's happening. Because every time when you are talking about finding something, we really need to know exactly how much that may be needed. But if we are going to talk to some bus companies that, you know, go to Zimbabwe, we can, you know, ask them how much exactly, you know, does it cost for a bus load of people. And so that, you know, those bus companies are also going to take their part as well to go to different bus stops, different locations, and picking up Zimbabweans. At times, those bus companies, they may not even need our help with funding. So they may just say, okay, so you have appeal to us, how can we do it, and where can we do it? So on ourselves, we can raise money, but we don't know whether they are going to get the they can actually be asked to that bus as well. But the bus companies, they know safe routes. If there was going to be anybody who knows, you know, a bus owner or somebody who can get to it there, you know, how can they help Zimbabweans in South Africa who want to go home? And how can we help them as a bus company to transport people back home?
Thank you so much. Let me now come back to Chris, but maybe before Tombo utaura nerine rwa mai nyema taura kuti zvakakosha sei kuti vamwewo vanenge vari zvizvarwa zveZimbabwe vari kune dzimwe nyika vawane kuva vachibatsira vamwe vanenge vapinda mutsepende yakadai seiyi yatikuona iye vari kuWestern Cape. No, I was saying Kwamuri zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvibatsirawo vamwe vanenge vakatarisana netsepende seyakatarisana nevari kuWestern Cape.
Zvinhu zvakakosha chaizvo nokuti tose tiri vanhu ndokwatoti ndihwo hunhu hwatinokurudzira huya uku kuti ndo chivanhu kunzwirana marwadzo nokuti ramangwana tisiwo tinenge tichida rubatsiro. Saka kubetserana chinhu chikuru zvekare ndinonyanyokurudzira hurumende yeZimbabwe ndiyo ine mikana yokutaudzana nevamabhasi kampani ndiye inoziva machannels acho nokuti pamwe tingati munhu ngaaende kumba tozoona kuti aiwa kunodiwa mapepa okufamba, kunodiwa mapepa anozoda kuzoonekwa pabhodha nokuti pamwe munhu haatorina maid sevanhu vanenge vabva pamba vachimhanya. Saka embassy dzadziriko kuSouth Africa dzinomirira hurumende yeZimbabwe ngavabetsere zvizvarwa izvi nokuarenja kuti vanoda kuenda kuZimbabwe muna mapepa akakwana here. Vanoda kuenda kuZimbabwe mabhasi kambani azvipira kutakurai vachifamba nenzira dzinenge dziri safe vari kupi. Saka zvimwe tingaronga zvedu, asi kana pasina hurumende ichazonge ichiadmita vanhu pabhodha zvingatinetsawo zvekare izvo. Zvekare hurumende ndiyo ine simba rokutaudzana nehurumende yeSouth Africa kuti iprotekte vanhu vayo. Saka tinoda kunzwa kuti izwi rehurumende riri kuti chinyi kuvana veZimbabwe vari kuti aiwa isitava kuda kuuya kumba. Izwi rehurumende riri kuti chinyi kuvana veZimbabwe vari kuti aiwa isitiri kuda kugara muSouth Africa nyangwe makaipa sei, tichishandira Zimbabwe tiri kuSouth Africa ikoko. Hurumende yeZimbabwe inoti kudii nazvo nokuti harisi dambudziko dzairi. Tine chichotarisira kuti pamwe hurumende yeZimbabwe yakadere yakazvisolva kare, yakatsvaga pamwe anonzi masafe houses okuti vanhu kana zvadai mhanya ekwakati. Kana kuti kana waruza mapepa ako nokukasira, aiwa chingomhanya pamwe kubhasi kambani kana kumapurisa modzidziswa garai muchinguva pamwe namafotokopi nezvimwe zvakadero. Saka tokumbira kutungamirirwa nehurumende yeZimbabwe ikwanise kuorganiza nokuti munhu wani akati unoda kuenda kumba nhasi kana kuti vanhu 50 tozonzwa zvevamwe iro vhiki inouya kana gore rinouya. Aiwa tinee chida kuti tibatane maZimbabwe ari kuSouth Africa, formai maorganizations. Kana musiri maorganizations, joinai maorganization aripo munonge muchipota muchichekana kuti zvakamira sei. Vamwe vanoita kukandirana chaiko chaiko mari yokuti kana zvaipa hauzombokusweri uchiti ndowanepi mari, unenge uine vanhu vako unotipana apa zvinhu zvaipa, vanomhanyawo kuzokubetsera kana kufonera mabhasi kambani. Ngative nemanhamba amabhasi kambani, vanhu vanosenza kumabhasi kambani nokuti kuzoenda zvokunana airport zvinodhura, asi vamabhasi kambani ndo vanokasira kuziva kuti auya unoku tozokuendesa vamwe vari kupi zvofamba zvakaita saizvozvo.
We're hearing there from Professor Elliot Masocha, but I just wanted to go over to Mr. Ntini. You're in New York. What is the mood like there?
I'm actually outside of New York this week. I'm not in the city, but definitely the mood is frightening. But what is good is that they've actually identified who might have done this, so they've narrowed it to one person. So it's always good when, you know, the law enforcement can identify, you know, who the perpetrator was, or the person of interest, so that they can determine, is this someone working, is this a lone wolf, someone working by himself, or is it a bigger problem? But now they've actually identified a 62-year-old black American man as the perpetrator. So at least people are at ease for now that this is not terrorism. It is just someone that decided to do something in on their own.
Mm-hmm. Thank you very much. Over to you, Chris.
Yes. So, Mr. Ntini, still on the New York issue. If they are dismissing terrorism, what else are they saying? Is this an act of someone who had mental challenges?
Yeah, I think they may not have determined that yet, but definitely it looks like, I think they are being careful, right? Because once you start talking terrorism, there could be other people who start copying what happened. So they would like to identify the person as just, you know, someone who was just disturbed mentally or had other issues. So far, that's the message that they are preaching. But who knows what at the end of the day they will find out what the intention was. Does this person have, bad record in the past? Are they criminal? Have they been in jail? Is this person, linked to certain, religions? So I think with time, they may give more information. But right now, I think they are just treating it as someone who just happened to, do something for the, maybe based on his mental state at that particular time.
And so when we look at this situation, we can't say there's a potential of, any similar shooting, linked to this one, because if he's not a terrorist, then he definitely was not planning this with other people.
I think that's the narrative that they are currently preaching, so that people don't panic too much. Because once you start opening the window that there's a potential that he's working with many other people, the citizens will be in a very bad mood at that point. They are just trying to say this was a lone wolf, someone was acting on his own. Yeah. Mm-hmm.
Mm-hmm. Thank you so much there. I don't know, Professor Masocha, what's your take as we leave Chris to discuss with Ms. Santin?
Yeah, I'm agreeing with the previous speaker that, it's not terrorism, because there is definition for what terrorism is all about. Looking at the evidence that they have found so far, I think quickly concluding that it's not terrorism is a very good thing to do, so that people are not going to panic, and also some people are not going to, do exactly as has been done. But, I think it's also correct to say that it can be somebody who just snapped, looking at problems that people face here in the United States of America, that can include loneliness, because social life here is almost like zero. We stay in the diaspora like Zimbabweans. I've never had a visitor in my house for the past 10 years. And in my neighborhood, there are many Americans who stay by themselves, either men or women, and we don't even know each other's names. And as human beings, we have to know that we are social beings. We have to, we prosper, we get happy by interacting with other people, but the culture in America, the lifestyle in America does not support that. And COVID-19 came and made it even worse. So, and I'm not saying this person was mentally challenged or not, but, it's a good thing not to call it terrorism, because it doesn't fit the country's definition of terrorism. But, we also have to look at it, from the historical point of view in the United States, that these things are getting more common and common, and they are very much bad things to happen. What can we do with the Second Amendment of the United States Constitution that allows people to own guns in the United States of America. It may not be a good thing, you know, it may not be, you know, a bad thing, you know, but what is happening is that there are a lot of illegal guns in the United States of America. There are a lot of people who are not mentally fit to own guns. And then there are people who were mentally fit to own guns and they have developed some mental illness. What can be done? In other cities, there are programs of buying back, you know, those guns. Police officers are giving people money so that people can, you know, give back those guns. One gun that has been given back, it has, you know, it would have, you know, spared someone else's life, because owning a gun one day, it's going to be used. We have seen, you know, children, you know, getting guns in homes, not knowing what they are, playing with them, and then accidentally shooting themselves or someone else. So this is a big problem in the United States of America. You know, it's not isolated at all. You know, by the end of the year, I can predict that something like that or even worse would have happened, because guns are almost everywhere. You know, good people are supposed to own guns, but then bad people still own guns, some of them more powerful than police officers' guns. You know, what would you need an automatic, you know, gun in your house? It's irrelevant.
Mm-hmm. Thank you so much. Over to you, Chris.
Yes, thank you so much. So, Mr. Ntini, talking about gun rights, what do you think about the issue of owning guns? Do you think it's a good thing? I know it's under the First Amendment, but what do you think of that?
If you want to upset Americans, attack their First Amendment, try to take the guns away from them. I think, you know, most probably there will be a civil war if you try to do that. But I think every state or every city has to come up with certain programs to try to identify who has a gun and what is that person's mental state. There is a lot of guns in the black market, unfortunately. But, you know, for those guns that are registered, hopefully the authorities are tracking to make sure that no one who has mental issues or someone who is going through issues at that point, because, you know, life, people, there are some life changes that happen through life. Like we're talking during COVID, a lot of people went through a lot. So if someone had a gun pre-COVID, most probably we need to determine, are they still fit to be a gun owner? But definitely, when it comes to guns, they will never be taken away from Americans. I don't see that happening. We just have to figure out a way to protect ourselves. You know, the authorities have to come up with certain controls to make sure that they track the guns, especially like, you know, when someone had a gun and they pass away, does that gun get taken by the state, or does it go to the, you know, the children of that particular person who may not have the right to actually own a gun because of different reasons? So, yeah, guns are a big issue in the U.S. Like the previous speaker said, individuals actually have more powerful guns than what the police have. So anytime that there's a big conflict between the citizens and the police and the army, chances are the citizens may have even higher power. But hopefully, you know, they can figure out, they can implement certain, you know, regulations through Congress to cap the availability of guns to everyone.
Mm-hmm. Chris, maybe before we forget, also we had said we were going to talk about Ukraine. Just to pick the brains of our guests here, instantly happening war against Russia, or the war between Russia and Ukraine.
You are breaking my sister Marvelous, but I think you asked me to comment about the war in Ukraine and Russia.
Go ahead.
Yes. Mm-hmm.
Yeah. I won't even call it a war personally, because I think we have a bully, you know, going to another country. I know this won't be a welcome opinion for most Africans, especially those that are Pan-African, who believe that the Soviet Union and Russia our friends to Africa. But personally, I believe that this is a situation where someone that has mighty power is being a bully and attacking the smaller country. And the reasons for that, I mean, some of them could be obvious. With Ukraine, having relationships with the West and with the potential of Ukraine joining the NATO organization, I think Russia feels threatened. They don't want the Western countries, those that are within NATO, to end up setting base in Ukraine, which would be so close to Russia. That's what I'm, thinking. But at the same time, the Western countries also don't want to go full force to go protect Ukraine, because that could lead to World War III. Because what's happening right now, Ukraine is asking for the airspace to be closed, but the Western countries are not willing to do that. So Russia now has retreated from boots on the ground. They are now bombarding from the air. So the war now has entered a very serious phase where Russia is just indiscriminately bombing anything that moves, which is very dangerous. But hopefully peace will prevail.
Thank you so much. In this day and age, mazwano atiri kugara anaya nehondo dzakarwiwa kare, handivoni chinhu chinga justifya hondo zvachose. Russia yakakonawa chaizvo. Kune nzira dzakawanda, kuna maorganizations akawanda anobvira kusvika kudana United Nations Security Council, kana kwakasiyana siyana, batanidzo yenyika dzakasiyana siyana. Kwaidero Russia yakaenda kunochema zvichemo zvayo, nokuti kurwisa imwe nyika yatinoti hondo kana woya. Hapana munhu unohwina, handibhora ka rokuti tingati ninguva hwina hwapiwa mukombe pasina wakuvara masaidzi ose. Hondo zvayakatangwa navaputin kusatohwisisa kuti hondo haina munhu ungazoti ini ndaihwina. Pawahwina ipapo waruza zvakawandisa, waruza vanhu vako. Russia icharuza ufumi hwayo chaizvo, nokuti zvirango zvoufumi zvairi kutemerwa ndo imwe nzira yehondo iri kurwayo. Economic war haisi kuzobuda muhondo yaiita nenyika dzakafuma nenyika dzakasimba pasi rose, zvekare iri kushandisa ndikati mari yakawanda kuhondo iyoyo chaizvo, vanhu vayo kuvachibuda basa nokuda kwamasanctions. Saka vaputin vanenge pfungwa dzavo dzehondo dzichiri kare kuya uku, kwokusavona rimwe saidhi rinogona kuafektwa chaizvo rakaita sereikonomi. Muhondo chaiyo chaiyo hakuna ungazoti kwa ininda hwina wagohwina chii, vanhu vako vafa, wagohwina chii, waruza ufumi hwenyika yako, chii chawahwina, vanhu vako munyika mako vachitambura. Saka kusahwisisa ikoko kwatinoti isu, aiwa masoja tingati zvedu ngavatonge nyika, asi tabvana kuzotonga nyika vaita masimba, ngavadzidziswa kuti chisimba chete hachina zvachinoburitsa. Nyika mazuva ano yava nokubatana yatingati globalization, iyai zvinoitika kune imwe nyika kunana Ukraine racha ikoko, zvinoafekta pasi rose zvatiri kuona kuti hapana nyika inganzi haisi kuafektwa nokukwira kwepeturo, nokukwira kwezvinhu nokuda kwavaputin. Saka tingareverera zvedu vaputin savamwe vanga vanogona kuti tiri mapan africanist, asi kana totambura kuzimbabwe kunokwira kwezvinhu, vaputin vacho havatibetseri.
Vapinde muchirongwa tibva tasvika pakupedza chirongwa chedu, nekuti nguva yedu yatidyana neimbi chana. Saka regai ndione kuti ndingawane mukoma Chris here pari zvino tiedze kuvapa mukana wekuti vauye pachirongwa vawanikwe ivo vachionekana nevanyarikani. Nhasi network yedu hamino zvairi kuita. Chris, hamino tiri kutinzwa here?
Yes, I can hear you, my brother.
I think you'll have to just summarize, because this is now the witching hour.
Okay. Thank you so much to our guest. So, Mr. Ntini dropped.
Thank you to Mr. Elliot Masocha, the professor. And I think Chris had another guest from New York.
Yes, Vusani Ntini.
Yes, Mr. Ntini is right here, but we had another guest earlier on from New York.
From New York?
Thank you to all the guests that we had earlier on. We may not have mentioned your name, but thank you. And thank you for those that were following us, be it here or on radio. We hope that you have a very good night. I'm Marvelous Nhlanganya Huye in Washington.